A very, 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 very good evening to you, Zimbabwe. This is The Connection, live talk coming to you live from Voice of America in Washington, D.C. I'm your host, Mike Ore.
And I'm Evan Zininga.
Once again, good evening, Zimbabwe. I am your host, Mike Hove, welcoming you to The Connection Live Talk, our youth segment that targets issues in relations to youth. Be it success, be it troubles, we talk about it all. Today, we are having a very, very, very special segment. We're going to be opening the mics to several different youths who are representatives of several different political parties, whereby we're going to have a debate. They're all going to be telling you the issues that are within their parties. They're going to be talking about how they're looking towards uplifting you as the Zimbabwean, in particular, the Zimbabwean youth. So, folks, make sure you join in today. Today's your day.
Let's get connected. We have our several different Facebook platforms. Come and join us. Those are VOA Studio 7, VOA Shona, and of course VOA Ndebele. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318.
And that's right, folks. My brother over here said it perfect. But for those that are looking to join us live and call in live into the studio, the number is 001-619-2077. You can see it at the bottom right there where it's written www.voazimbabwe.com. The number is right there. Once again, 202-619-2077.
We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voashona.com, and voaindebele.com.
Yep. And again, for those that are joining us, because I know some of them, you don't catch us at the top of the hour. Some of you always come in halfway, a quarter, a third to the program. So, let's break it down what's going on today. Today on The Connection, we're opening a panel. We are opening the mics to youths that represent several different political parties. Now, some of you are going to want names, so we'll go ahead and give you names. We're going to have the likes of Louis Matsutu, who is a representative of ZANU-PF, and, of course, the notorious Bondo, who is a representative of MDC, Brian Ngube, who is a representative of ZAPU. Please, my apologies, Brian. ZAPU, and of course, we're going to have a special one for you, a gentleman who proclaimed, he said, me, as of today, I am the president of Zimbabwe. So we want to hear what that is all about. But folks, it's not just about them, it's not just about us. We also want to open the mics to you, our listeners. Sfunukuzuthi, what is your thoughts when you're thinking about ezombusazwe eZimbabwe? And also, we want to hear you communicate with some of these representatives. We want to hear you talk about your woes, your cries, your celebrations. Are you even going to vote for these parties after you speak to them? So, we're going to be opening the lines to you. Sfunukuthi lingene lani kuhlelo mopindane miwo mchirongwa. Li kulume imibono yenu mayelana ngezombusazwe eZimbabwe.
Vanzo. Mike.
What's up?
Good to see you, man.
Welcome back.
You're looking good. I like the new shave.
Ish, man. I feel sexy. So, my friend.
Yeah.
Vanaruti chinezwe politics ku Zimbabwe.
Anze korokunakiza.
Nasa, ndi patu nenye MGC ya tu nyato pinda punda
futi. Yes, tangasi. Wanaonga
chema, 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 yeye, yeye, wangu achifara, wangu achichema.
Zili kwese, kwese. Anzi, kufara kwe wangu, kuchema kwe wangu. That's how it rolls.
That's correct.
So, ameno, tichanzu wakuti, zili kuitikandezwe, kutikudi asi, wow, like you said, nyaya zana makupe na wachamisa, zukuramba zichendere la kumberi, zili mumatare. And we following through, you know, just to find out what's going on and what's cutting. But hey, today, it's a day for the youth.
That's right.
We're hoping they are going to come in numbers. Mm-hmm. We're going to be talking about all these political dispensations, the new, the old, the bygones, the coming and the future. Mm-hmm. So we hope all the guests that we are hoping to talk to will be joining us, and we will hear how it goes.
Hey, people are already in within their numbers, man.
Yes, mate. That's how it goes.
You want to get Donald and say, hey, my brother, and I pinned up.
Yes.
Your brother knows Donald.
All Donald are my brothers.
Our brothers. But like as you said, it's going to be really interesting. I personally am looking forward to hearing from some of these youths, especially Bondo.
Okay. Why Bondo is especially?
However, no, it's not. It's well, my apologies. Let me not say especially. However, today marking a day that is very controversial around MDCT, I would love to hear what him as a youth with such a high position within the party has to say. Can I ask you? This is happening, but we still want you to vote for us.
Okay, it's interesting because I can see like on the guest list we're looking at here, Mike. Mm-hmm. You know, talk about Louis Matutu. There also has been quite a lot of controversy going around the primaries, you know, the election processes.
Exactly.
We only saw just 2 days ago and yesterday there were demonstrations at the Zambia headquarters. Mm-hmm. So it seems it's everywhere, you know. And what can we say about Tinashe Jonasi, the man who says, I'm now the president.
I was talking to
him the other day. Off air, and he was telling me that they are already starting to organize a new setup for all the embassies across the world for Zimbabwe as the president.
Okay.
So, hi. Apana umira mushe na.
Ndambira gapi nemshirongo amarangele mshelo. Goto goto hey balaleli wathi ngilibengelele. Yebo umsakazi omuhle okhuluma ngu Mike Hove umsakazi wase Studio 7. Lamhlanje kuhlelo labasakhulayo kuhlelo The Connection. We're talking about e-politics ezombusazwe. Sifuna ukuthi abasakhulayo abangamalunga noma esingathi isiphathamandla or ama representatives of ama parties achiyeneyo. Ukuthi bangene lamhlanje kuhlelo bakhulume lani balitshele ukuthi 1 why do they want ukuthi libavotele 2 bazayenzani ukuthi bathuthukise impilo zenu. We're going to be hosting ngesikhiwa sithi i-political debate ukuthi sibabuze ukuthi kanti these are the things that are happening ezombusazwe eZimbabwe yazi like recently abodokotela babetshengisela abonesi babetshengisela so sifuna ukuthi bangene bona kuhlelo basitshele ukuthi okay no. Yes, it's more. Kuphathi yethu thina, we looking to do XYZ. Ukuthi sithuthukise 1 abontanga, 2 izizalwane zeZimbabwe. So that impilo zabo improve. Zithuthuke. So that's exactly what we're looking to have. Njengalokho kushiwo ngibhuti wami uEvans. Lamhlanje sikhangela uba lo Brian Ncube. Who's a representative of Zapu, Louis Matutu, who is a representative of Zanu, Happy Mochidziva, who is a representative of MDC, Kokelong, Nelson Chamisa. Who just came from nowhere, who social media, local Ogwenzagala in Zimbabwe, it's not constitutional. So, based on that, lami sengumongameli omusha weZimbabwe. So sifuna ukangena ukuhlelo asichazisele ukuthi kanti njengalokho kushiwo nguEvans, they already setting up ama plans ukuthi kuzaba lama embassy achiyeneyo, they're going to be renovating XYZ. So sifuna ukuthi la yangena kuhlelo sizwe okuningi ukuthi kanti thina nje kuyini okwenzakala. So I'm looking forward to ukuthi bangene kuhlelo.
Mike, ichokwadi vatereri kwamaka pararira nenyika zvizvarwa zveZimbabwe. Nhasi tiri kutsvagiridza nyaya dziri kuitika mune zvematongerwo enyika, tichinyanya kutsvaga vakomana nevasikana vechidiki vari kutungamirira zvikwata zvevechidiki mumasangano avari kuti vauye padare tizombotandara nhasi tichikurukura, tichibvunza namubvunzo, tichipindurana, tichionesana kuti zviri kumbobva nekupi, zviri kuenda nekupi. Sezvatambotaura, tina Brian Ncube nhasi weZapu, tina Louis Matutu weZANU PF, tina Happy Mochidziva veMDCT inotungamirirwa navachamisa kunenge kwaane masene mawandisa ikoko. Tozoitawo vatinashe Jonasi vatiri kuedza kubata iko zvino veIdeal Zimbabwe vakatobudawo pachena vakati ini ndini nda president weZimbabwe kubva nhasi zvichienda kumberi. Saka takatomirira kunzwa urongwa hwavo hwekuendesa nyika kumberi semutungamiriri weZimbabwe sekutaura kwavakaita. Vari kuuya kuzoti tsanangurira kuti zviri kufamba sei. Saka tichada kunzwawo kwamuri vatereri kuti pfungwa dzenyu dzinotiwo kudii muchitaura nevamiririri venyu. Tinzwewo zvamunofunga, tinzwewo maonero enyu kuti zvinofamba sei. Vanoda kuvhoterwa ngavauye, vanoda kuvhota ngavauye, vasingadi kuvota musauye.
Atibadi. Dududu, you are fired.
Tione kuti zvinofamba sei.
But Mike, I hear our awaited the president is here.
The president. His Excellency.
His Excellency.
Okay.
Your Honor, His Excellency Chinashe Jonasi, magadi enyimkom. Aiwa, tukufara, tukugamuchira ika muchirongwa. Welcome to our youth program.
Tinotenda zvaizvo kuti matiri paumukana pachirongwa chenyu chinova chinodiwa nezvizvarwa zvevana vezimbabwe.
Ehe, ndizvo izvozvo. Evans, ndinototanga kuti
tanga. Mr. President, totanga nekuti vakateerera veruzhinji rwenyika kune vamwe vasati vanzwa vasingazivi kuti Ideal Zimbabwe iri kubva nekupi, iri kuenda nekupi, uye havasi kuzivawo kuti makatozvigadza kuva mutungamiriri weZimbabwe, vangangodewo kuzvinzwira vega muchitaura muchidimbu kuti muri kubva nekupi muchienda nekupi.
Ndinotenda. Ideal Zimbabwe ndekushona kureva kuti nyika yeZimbabwe inova iyo inopa mukana ichifadza neiri kupa rusununguko kuvana vese veZimbabwe. Nechirungu tingati isusu Ideal Zimbabwe iZimbabwe yekuti vana vese vemunyika vane uremu hwakafanana pasina kuti munhu ari padhuze nevatongi kana kuti munhu ari muzanupf ndiye anozviona semuzimbabwe nakazara. Vari kure nevatongi kana kuti vasiri muzanupf vanozviona sevanhu vekunze kwenyika votozobuda munyika votogara kunze kwenyika.
Aiwa,
Ideal Zimbabwe ibato rakashomewa rakatangwa nevanhu vanova vatinotiwo vari ordinary, vanova ivo vanoshungurudzwa nezanupf, vanova ivo vari kupirwa nevanhu vezanupf. Nokuti nyika yedu iri under masanctions, masanctions akaitwa nezanupf, nokuti zvinhu zvinofanira upfumi hwevana vezimbabwe huri kutorwa nevanhu vezanupf kuita hwavo. Saka ndomasanctions atinotaura iwai kuti nyika yedu iri pamasanctions, iri kutorerwa zvinhu nezanupf. Masanctions anonzi eamerica neamerica ichi asi masanctions because kana america ikasatipa mari yavo tinoingati tingatsamira chii? Tinofanira kunge tine upfumi hwedu hwakawanda hwokuti mbavha dzemuzanupf vari kuba kusanganisira vamugabe mbavha hombe navagrace mukadzi wavo mugabe tozoita mbavha yechipiri dzechipiri grace category 2 chiwenga navamunangagwa. Vamunangagwa toziva kuti mupfumi vanotiouna magold migodhi yegoridhe vanana zuva petroleum tikutongwa nembavha.
Mukoma Jonas, regai ndikubatei muromo tiri ipapo tinyatso tisakurasei tifambe nemi zvakanaka. Tanzwa zvamataura ndofinga nevakateerera vari kunzwawo zvamuri kutaura. Pane pandiri kutsvaga kuti musvike apapo pamusati manyatsosvika pekuti vaJonas ndo vapresidendi veZimbabwe apa, makapasvika sei? Ndopatinoda kuti ipapo mukambopati gagaga 2 minutes tinzwewo pfungwa dzevamwe vateereri nevamwe vatiri navo mudare.
Okay, Ideal Zimbabwe ipapo ratinoti nechirungu revolutionary party kureva kuti isusu hatipinde musarudzo. Sarudzo dzinoitwa vanhu vachiwirirana dziri papanhingi patingati nechirungu free and fair, isarudzo dzokuti dzinova kuti dzipinde madhiri. But takaona isusu kuti sarudzo dzinoitwa muZimbabwe isarudzo dzinoitwa nemauto atoti masoja oro ani tu inonzi zec inonzi iyo Zimbabwe electoral commission. Kwatii iZanupf electoral commission nokuti Zanupf yakabudirira mukutora hurumende tinonzi maCIO yavaZanupf, tinonzi masoja iZanupf, tinonzi Zim Papers, ZTV, ZBCTV, immigration, registration, mabato ese madepartment ese hurumende ava pasi peutongwa hweZanupf. Saka
Mkoma Jonas.
Yeah.
We don't encourage language yakadaro pachirongwa panapa ngoma.
Mamwe mashoko anozoti remei asi patata chida tine vamwe vakateerera kavanodawo kuzopindura vachizobvuma nekuramba zvimwe. Asi timbotangai marudza vateereri kuti ndezve chokwadi here kuti ndimi ma president weZimbabwe.
Ndakazviita president weZimbabwe pakuti ipo vamugabe kutonga kwavaita Zimbabwe vamugabe vaikundwa navatsvangirai musarudzo dzese dzavakaita vaikundwa vamugabe asi kuti vamugabe vairamba vachitonga nokuti ZANU-PF vanonyora pasi atinoti iwo maresult emaelection before maelection sarudzo yaitwa vanyora pasi maresult aya kuti maybe opposition inodiwa muHarare kana kuti mwatauni vanongovapawo maMP nemakandira akati wandei ikoko saka vanyora pasi kudaro vanozoanaunza maresult avo vakanyora pasi asinei nokuvhotewa kwevanhu ngatitarisei sarudzo ya2013 2013 vatsvangirai vakati iwo vakapokana nemaresult vakaenda kucourt kuhighcourt vaenda kuhighcourt vatsvangirai vanga vane kodzero yokupiwa mabox akuti maballot boxes kuti vaverenge vaone kuti maresult akataurwa nezeki anoenderana here neaya vakanyimwa mabox vanyima mabox zvinoreva chii kuti vakanyima mabox zvinoreva kuti maresult akaanaudzwa nezeki anga asingaenderani neakavhotewa nevanhu ari mumabox atoti maballot boxes zvinoreva izvo kuti ZANU-PF inotaura maresult ayakanyora iyo vamunangagwa sofa vari kutonga nyika yeZimbabwe havana munhu akavasarudza vamunangagwa sofa vakazviita mutungamiri wenyika futi saka isusu seopposition the reason why NDC isingatongi muZimbabwe isingatsinzi maitiro inyaya yokuti vari kutorera munhu diamond munhu asina diamond NDC iri kuda kutorera power kubva kuna munangagwa vachamisa vana maikupe vari kuda kutora power kubva kuna munangagwa munangagwa acho haana power akapiwa nani saka inini ndakazita mukuru wenyika pakuti munangagwa vakazita mukuru wenyika saka ZANU-PF iri kuramba ichitonga nyika nokudzipa masimba aisingapuwe nevanhu saka ndinofanira kuti ndizvipewo masimba ndiitewo mukuru wenyika otora from there nau dati dava mukuru wenyika
tapabata apo mukoma Jonas musaende kure imbogara muri pedyo ndandopata achida kuti vateereri vapanzwisise ipapo kuti mapasvika sei pane vamwe varipo papamhembo iteererai vamwe vachapindawo vachitaura tigoita kuti tisanganise mhinduro dzenyu nemaonero avo tigokurukura tiri pamwe chete nai batai zvenyu makadaro Mike
angimzwile kahle umnumzana uthinashe Jonas echasisa esithi okuqala yena he's now proclaimed himself esithi yimi umongameli balaleli esithi limbonile yena umongameli umnangagwa wathi it's not the people who put him there, it's the army. So lami sengiyasifaka lami ngithi yimi umongameli uncontested. No, it's not the word I'm looking for.
Which one are you looking for?
Unconstitutionally. Constitution. Yes, I know it's not joke. Anyway, So liyamuzwa umnumzana la uthi nasho esithi that's why yena sithi yimi umongameli ngenxa ukuthi yena ubona ngani it's not lawful indlela umongameli angene layo esikhundleni sokuba ngumongameli laye wazitshela wathi njenga even though yena wayenza lokho la msengikwenza khonoko kodwa ngiyanyezwa ngisanda ukutshela ukuthi we now have our guest.
My friend, we have had guests when it started.
Mr. Bondo has joined us.
Oh, Mr. Bondo
is in the building.
All right.
Va Bondo magadi, you comrade.
Munofara here.
Aiwa, tukufara, tukugamjira ikapa chirongwa, tataka tokumirira.
Aiwa, atashika.
Evans.
Mashika wrong time nekuti Mashika president wari pa phone vachibva kutaura kuti tatora Zimbabwe ndininda a president mukoma Tinashe Jonasi ve Ideal Zimbabwe ameno kuti zvamauya wemimi muchiti muri MDC zvichafamba sei nekuti hanzi nyika yaenda nevakomana.
Aiwa, azvirambwi kuti vanenge vangofungawo kuti vari kwavari vatora asi nyika inobva kuvanhu. Kuva mutungamiri wenyika unosarudzwa nevanhu. Hakuna mutungamiri anozvigadza.
That's correct. We hear you there, comrade. So, comrade Bondo.
Yes.
Takupinza muchirongwa because we want to give you an opportunity kuti mutaure nezvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe that are looking to learn more, not just about MDC Alliance or MDCT, however, that want to have more insight kuti why should they vote for you? And Zimbabwe, when we're talking about MDC, there's so many issues and controversies surrounding just the name itself. So for me as a youth voter, please, let's start off by you telling me, why should I vote for a party that is kind of surrounded by so many issues right now?
Okay. Aya. MDC, I now boss around one of my issues are Ganyanya Kuanda. Yes, for now. Sezvinga fungirwe nevanhu inongori propaganda iri try kuita sekuti kune maissues kuMDC. Asi sekuziva kwenyu sure nekunge tashaikirwa na president wedu Morgan Tsvangirai. Musangano wakagara pasi ukasarudza utungamiriri unotungamira musangano iye zvino unenge uri iyo unenge uchitungamirwa naadvocate Nelson Chamisa vari president. Ava vamwe vaakumhanya vachizviti tine party kana kuti tine chii totozviziva kuti tova maplans esystem yezanupf yekutraya kudistabilisa nekuti kusumuka kwaita cyclone yatiri kuti yaadvocate Chamisa yakanyanyisa zvekuti vane yapanika vana vamunangagwa vapanika kusvika pekuti vaakutraya kusenzesa mari kuti zvimwe vangavhiringidze vanhu. But isusu tinoramba tichirepresenta vana vezimbabwe one munyaya yekuti vana vezimbabwe vawane rusununguko rwakakodzera two yekuti vana vezimbabwe vakwanise kuti vawane inonzi fighting chance saka fighting chance yevana vezimbabwe inowanikwa bedzi vakange tichifamba takatungamirwa naadvocate Nelson Chamisa kwete avo vanenge vachisevenzeswa nehurumende kuti vange vachidistabilisa musangano seko uona kwenyu maitikiro ari kuita zvinhu izvozvo izvo munobva matoona ruoko rwezanupf mukati nekuti vavhunduka. Isusu hatingati kunotori nemaissues nekuti tinoziva kuti MDC kune MDC one inova MDCT inotungamirwa navachamisa tine vese mamwe vanga vakambinge vaine mapato avakanga vanawo tiri kusevenza tese under MDC Alliance saka izvo zviri kuitwa nana mama mai kupe aiwa kuitawo kana makatarisa yavaiita kubulawayo yanga isiri Congress bodo kwete iyo ndo yakanga ichingori gungano rally yavaiitawo ikoko nekuti madelegates ese anofanira kuenda kuMDC Congress haana kuenda ikoko hakuna delegate yakainvitwa ikoko kunze kwaivo nemabogus people akanga ariko vamwe vasiri musangano vasina kana kadhi reMDC vakanga vachinosvika vachinzi vari kuti vasvigare ikoko nekunge vachiparticipate.
Mukoma Bhondo.
Yeah.
Tanzwawo kanhasi mareports achitaura kuti Mataredzi mhosva vataura kuti amaikupe navachamisa ngavambo mira kuvhiringidzwa, ngavasiwe vese vamhanye nechinhu kusvika vagadzirisana kumberi uko. Zviri kureva here kuti tinogona kuzoona vachamisa namaikupe vachizodzoka pamwe chete kuti ngatigadzirisane tiwirirane, kana kuti tangomirira kuti tizoona kuti achadonha ndeupi?
Aiwa kwete, chekutotanga chandingadewo kuzivisa ndechekuti Matare asi vanotaura zvakanyanya zvavo kuti vazoziva kuti kweMDC zvinofamba zvakadai, asi vanhu variko zvinoitwa nepolitical solution. Asi nyaya iripo ndeyekuti kudare zvabuda nhasi hazvina kureva kuti vamai kupe vanzi veshuwa shuwa vanotore MDC. Vangotaurwa izvo kunzi aiwa nyaya haisi agent, inokwanisa kuti irambe iri mumatare, haina kutoraswa, iriko kumatare icharamba ichitariswa pozobuda judgment pamusoro penyaya iyoyo. But isusu zvedu aiwa isiyo, isusu senge ini ndotungamira vechidika nyaya yekutarisa zveizvozvo zvemajudgment ekuti makoti ati kudini. Ndozwa kuti makoti mazhinji vese majaji vakawanda ari kwayo vanenge vachitori vanhu vari influenced nesystem. Saka zvavari kuita izvo tozviziva kuti varikuda kudraina kuti tinosvika kumaelection tichinetsana nenyaya yezita iyo inenge iriyo inenge ichivapa advantage yekuti kuite kunge kune confusion kweMDC. Isu taakutoenda kuvanhu, vanhu vanotoziva chero maikupe vakazvitini neyangu yakunze MDC Tokozani. Vanhu vachata kuenda kubaloti vanenge vachiziva kuti iri ndo bato rekuvhotera. Ava havasipo. Saka izvezvi taakutonotanga makampeins edu awareness ekuti vanhu vazive leadership yavo, vazive kuti uyu ndiye kansela anenge akamirira pati yakati, uyu ndiye akamirira, uyu ndiye MP wedu, uyu ndiye president wedu. Saka hazvisi zvinhu zvinotityisa chero vakaisa confusion yakaita sei veZANU PF. Isusu taenda kuelection tiri kuenda kunobudirira sarudzo idzodzo nekuti tichaenda kuvanhu, ende vanhu vari kutida, ende vanhu vari kuziva zvavari kuda. Ndozvaakuti maikupe vanodeedzera vachiti congress rally yaya vakadeedzera, asi yoshaya vanhu. Isu tikaenda mubla wayo tadeedzera imomomo toita vanhu 50,000. Saka zvinei zvazvinotoreva kuti vanhu vari kuziva zvavari kudii, zvavari kuita. Hapana kudzokedzana kuchaitika nekuti hatingadzokedzani nevanhu vanenge vabetraya vanhu, hatingadzokedzani nevanhu vanenge vatengesa ningi musangano sezvaitwa nana mai kupende. Tozviziva kuti zviri kubva pamari dzavari kubva kupiwa kuhurumende. Semunhu akagara ataura munoyoka interview yavo yekuuk uko vachitaura ivo vachiti vari mupolitics for money, ende tozviziva kuti zvava kuita zvava zvemari. Isu ticharamba tichiita zvevanhu nezveupenyu hwamangwana nerugare rwevanhu, ndozvatinoramba tichirwira kuti vanhu vawane rugare rwakara.
So, comrade, tell me, what exactly are you promising Vechidiki with regards to how you can uplift their lives and change their lives?
Chekutanga ndechekuti kubato redu removement for democratic change, Vechidiki vese ndinoti andamai leadership takakwanisa kunosecure kuti tibvise nyaya yeyouth marginalization yakanga ichitika across political divide. So iye zvinezvi taane mukana wekuti vechidiki vange vachikwanisa kukondesta semakanzelas, vakondesti semaMPs, vanomiririra vanhu mumatare malevels ese angave anoda kutungamirirwa vanhu even kucabinet. Saka ndirikutopromisa vechidiki kuti panyaya yerepresentation ivo vachange varipo vachirepresenta chii? Vanhu. Tobva ipapo tine nyaya yekuti kumastudents tine urongwa hwekuti tidzose nyaya yemagrants nemaloans yekuti vana vanenge vachienda kuyunivhesiti kutertiary vange vachikwanisa kuzvibhadharira vari ikoko uye vachizvitengerawo zvekudya nezvekupfeka sezvaiitika kare kana isusu tapinda pahurumende. Tine promisi zvakare kune vechidiki iri pamusoro pejob creation. Isusu tinozviziva kuti hakuna nyika inorarama isina vashandi sezvamamirira aita Zimbabwe. Saka izvozvo hurumende inenge ichitungamirwa navachamisa yapinda ichaita chokwadi chokwadi kuti mabasa awanikwa. Sekutaura kwavo munovanzwa vachamisa pavanotaura kuti paya panenge pakanyorwa kunzi
hapana basa, pachange pachine ronza, hapana munhu, kuitira kuti vanhu vange vachiwana mabasa. Isi noti munhu wese kubasa, mukunge tichinge tapinda mukutonga.
Comrade Bondo. Pane muteerera ari pamhepo pamwe ane mubvunzo yaanodawo kuti mutemunzwe kuti ari kuda kuti kudii. I hope vanonzani President Jonas vakateererawo muteerera. Regai timbotora muteereri tinzwe kuti vari kuti kudii. Musaende kure pamwe mubvunzo yave inodawo kuti nemiwo mukande 1 or 2 words in it. Halo, mukoma vekuti weshe?
Ava.
Makadiko?
Ndiri
kwa hangu makadiyo. Ayawa, isi tinokuchinga midza emuchirongwa.
Ndiyependa zvikuru kuvamo muchirongwa nyasi.
Tina vachidziva pa radio apa. Tina va Jonas zvakare vakabatawo runhare. Mapinda muchirongwa, muri kuonawo seiko kuri kuenda nyika iyi.
Chokwadi chokwadi chaizvo vatoda kuti titaurira nechokwadi. Nekuti zvinhu zvinomirira zvakaita kudai soko. Napa zviri kuenda. Vakomana ava vechamisa chokwadi vanga vane access yokuti vangagone kutungamirira nyika. Asi pamamirira zvaita izvinezvi kana vachidhonzerana kudai so, handione vachikunda. Nekuti varume ava vezanupie madzozozo chaivo vakatogadzira kona zvacho dzese. Nekuti ichi chakatingapa ndidhiraivha chete. Kombi yakanoka ndiyo yekungofamba.
Aingoreva
kupfumbuka kuti waine uyo hauregere kupfumbuka. Kungofumbuka. Saka vanofanira kutongwara chaizvo kuti dai inini dai ndandirini dai ndichikwanisika kuti ndinokwanisa kubatanidza kupe na chamisa ndavagadzika apa ndanyatsovaudza chaizvo chaizvo kuti zvamuri kuita hazvisenzi. Chinhu chakatadzika nakupe chinhu chimwe chete kuti kupe akakurumidza kunoita yake pati iye shandisa zvemdc kuti akutokanganisa nekuti akabuda akaburiswa mupati haasisimo muparamendi kureva kuti haasisimo mupati. Haafanira kuti asisenzisa zvakana yekoti yatonga izvozva hanzvekuti yatonga ichifungei kana mhirimicheni yacho iriko. Saka kusenzeso panapa pasenza mari yezanupi yeu kusenzesa kupe kuti aedze kutsemura mdc yeburunge nekuti mdct irikuridzwa nechamisa chokwadi chokwadi yakahwina.
Ayo
yakahwina.
Ndiri kunzwa ndofunga vakateererawo vabvondo variko kumusangano wamuri kutaura nezvavo uyu. Hamheno mukoma Jonas vamusina kumbobatabatawo nezvavo, manzwa kuti varipo here avo?
La Jonas ndo vakuti ndiri purezidendi
hongu.
Gwenda vachiota kudaro naivo mapurezidendi havasi kwaonawo here kuti mapurezidendi avo inge varipo kare mapurezidendi. Takatarisa apa tingotarisa kuti pana purezidendi achaita zvokubira, pakoita purezidendi achavhotirwa nevanhu savachamisa. Achamisa ndo purezidendi vachavhotirwa nevanhu, pakoitawo vamunangagwa purezidendi achabirawo. Saka ndo tikatarisa zvakazvinavo haazvana Jonas vamukutaura.
Vakateerera vari kuzvinzwirawo vega zvamuri kutaura vakamiririra Ideal Zimbabwe nevakamiririrawo MDC yacho. Tinoda kukutendai zvikuru nekupinda muchirongwa. Tinoda kuti tidzokere kwavari zvakare tinzwewo kuti vari kuti kudii nemazwi amavasiyira, tione kuti zvinofamba zvichienda sei kumberi. Ndizvozvo mukoma wangu, maita basa imi nekuuya muchirongwa naye. Ndatenda zvikuru mova nezuva rakanaka.
Right, Evans.
Uyamuzwa baba kuti uti?
Ngiyamuzwa umlaleli, kodwa wathi ngiqale lokutolika ukuthi umnumzana uHappy Mo uVondo ubesethini lapha, ngoba ngibona umlaleli esecomplain esithi mtoleki please asizwa ngenxa yokuthi abantu bakhulumisa ngesishono
kuyasizwe.
Balaleli lapha, umnumzana uChidziwa uyachasisa, ngimbuzile ngathi kuyini okwenza ukuthi bona babone ngani bazanqoba kukhethwe, kakhulukazi nxa sesixoxisana lokuthi bona babona ngani abasakhulayo bazabavotela. Into yokuqala uChidziwa uyasho ukuthi ubona ngani abasakhulayo bazasekela ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzane Nelson Chamisa kanye le alliance, ngenxa yokuthi into yokuqala one ngesikhiwa bathi kule fair representation lokho kusho ukuthi bona bayasho ukuthi njengebandla bakhangela ukuthi ba they ensure ukuthi abasakhulayo bakhona ezikhundleni or noma nje bazathola ithuba lokuncintisa ezikhundleni zokuba yilunga ledala lephalamende noma yikhansela, at least abasakhulayo bazalithola ithuba lelo. And then okwesibili uyasho ukuthi ama-student loans, lama-student grants, imali yokuhlawulela imfundo, uhulumende will bring that back to ensure ukuthi nina njengabantu abasakhulayo you get ithuba lokuhamba esikolo noma ecollegeini just indawo ezitshiyeneyo zokufunda. And then into esithathu eqakathekileyo kakhulu is the one thing that abasakhulayo abaningi keep crying for, i-job creation. Uyasho ukuthi bona njengebandla, njenge-alliance, banganqoba, bangangena bathi ngithi sithi i-White House, hayi cha, ku-office kuba ngumongameli. Uyahleka. Bangangena ku-White House.
You need to go back to Africa, my friend.
Ngiyadlala. Uthi ngeke ukudlala, kodwa uyasho ukuthi bona umnumzana uNelson Chamisa angangena ku-office yokuba ngumongameli. They will generate i-job creation. Kuzaba le misebenzi etshiyeneyo. Ukuthi what? Thina njengabantu abasakhulayo sathola ithuba lokwenza imali. So that's basically synopsis lokho ushiwo ngumnumzana uChitsiva, for those that didn't get it. And then umlaleli la simzwile esengena la esethinta esexoxisana esesithi hayi phambili lo mnumzana Nelson Chamisa ngenxa yokuthi basically lokho kushiwo nguChitsiva esithi yena ubona ngani uChamisa uzathuthukisa impilo zabontanga. And then u-Evans uphinde wambuza wathi kanti ithi lo munye uguest umnumzana Tinashe Jonasi yena othi ha-a yimi umongameli. Umlaleli wafa lokuhleka esithi kanti uJonasi does he not know ukuthi umongameli kumele akhethwe labantu, hatshi ukuthi phonga uvuka sithi yimi umongameli.
The beat goes on, huh?
Yeah. Yizuthi lo munye umlaleli undiwene. Baba ndiwene unjani?
Ngiyaphila baba, linjani?
Hayi, ngiphilile baba, siyakwamukela kuhlelo, usungenile baba.
Hayi, ngiyathokoza kakhulu.
So lapha silamagesa ayi-2 okwamanje. Silo mnumzana uHappy Mochitsiva, yena who is a representative eMDC ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa, kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi, yena othi ongumongameli webandla elithiwa yi-Ideal Zimbabwe. So I am not sure ukuthi wena, is there anyone in particular that you want to talk to between the two, noma nje ufuna ukuzikhulumela umbono wakho?
Hayi, mina bengifuna ukuzikhulumela nje umbono wami baba.
Khuluma ke sizwe baba.
Okokuqala, makukhulunywa ngebandla elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, iMDC besiyazi izolo isakhokhelwa ngumnumzana uMorgan Tsvangirai. Asikwazi ukuthi ingabe obakuthembisayo kungabe lokho kusafana yini la izolo, kumbe mhlambe labo ngabanye bafusa ukuthi bakhukhumeze izikhoma zabo ezikhukhumale njengalokho esikubonayo kusenzakala. So bangathembisa intsha ukuthi baza kwenza lokhu lalokhuyana. Kanti si usupho lukhona ngokuthi i-division ebekhona phakathi kwabo manje lo makhuphi ngenye into ephazamisa abantu, ebathiya abantu bengathi abasakwazi ukuthi bakhangele kuphi bayengaphi. Ngoba i-MDC vele besikhangele ukuthi namhlanje masikhuluma senze nje eZimbabwe ukuthi kuze kube ngathi kubustebhunyana okuncane khonoko kuvela kwi-MDC eyayikhokhelwa ngoba uTsvangirai. So namhlanje asikwazi ukuthi manje abasibonisa khona masebehluthulelana umbangazwe losukhona phakathi kwe-party eyi-1 usisibonisa ukuthi it's not about leading people, but it's about ukuthi abanye abantu babe rich ezikhwameni zabo kuphela. Mbona ngani is about that? Noma bengakhipha imbono yabo betho abangakusho, akusasenzi sigcwale ngempela ukuthi sizwisise ukuthi for sure i-MDC ingalikhulula ilizwe, mhlambe iyenza kube ngcono ngendlela osokungakhona. Ngokokuqala bekufanele ukuthi khonokhale kwi-division yikho sokuphambanisa manje okuzayenza i-conflict. Maybe le-MDC inalekhokelwa nguChamisa isingagcinisi siba ingasaphumelelanga ngenxa yesizathu esifana lesi. Ngenxa abantu kathesi abasakwazi ukuthi i-direction yiphi eyekumele basibayikhangele.
Wothi ngimbambe umlomo ndiweni siye kuChitsiva size ukuthi yena uthini ngalokho. Angithi baba ungandawo ungayindawo angithi.
Okay.
Right. Vachidziwa.
Varipo here. Comrade Bondo.
Hayi, watiri pano.
Right. Nyaya yenyu yapo.
Andisi kuziwa kuti nonzwa here chindevere.
Hayi, wandinonzwa.
Right. Mamunzwe here mutereri zvaangachitaura nenyaya iyi yedivision.
Yes, ndamunzwa.
Munoti chiina zvo izvozvo.
Ishi ndiye kuti panogona wange pachita sekuti vanhu vanoti hatichazi kuti toita sei, but chekutanga ndechekuti vanhu kana vaiteerera politics kubva kudhara, amai kupe havasi kunetsana naNelson Chamisa kwete. Amai kupe vakatanga kunetsana nepati kare, vatsvangirai vachiri vapenyu. Kubva kwatakaita nyaya dzekubva kuCongress, mai kupe been rebel kumovement for democratic change, vachitsvaka vachengeta sevari rebel. Kubva patakaita no reform no election, tikabva tikanosvika pekunge tapapoinwa mavice president, vaingoribhela chete amai kupe. Tikaita alliance vakaribhela, ndopa vakabva vati havachatouyi zvachese. Saka izvi zviri kuitika izvi hazvisi zvinyowani zvekuti vanhu vandasingafungidziri kuti vangatoti vachazivi kuti voita sei nepamusoro pekuti mai kupe vari kuti zvakati, because mai kupe have always been a rebel and zvavari kuita ndo rebellion wavari against vana veZimbabwe. What I can say kuvanhu ndezvekuti ngavasavhiringidzwa naizvozvo, asi kuti vazvizive kuti mabasa emuvengi ari ipapo ari kuitwa izvozvo. Ivo vanhu vanoziva kuti munhu akasara pautongi hwavatsvangirai kanobata pachigaro chaitungamirwa navatsvangirai, the advocate Nelson Chamisa. Saka hazvifanira kukubvira zvavavhiringidza kuti ndiana kuti kupe ava kutungamira here, vanhu vachamisa vakutungamira here, nekuti akasarudzwa nenational council yeNDC ndevachamisa. Ane kwanisa kudedza musangano unonzi national standing committee uchigara ndevachamisa. Anokwanisa kudedza national executive yemusangano uchigara ndevachamisa. National council ichigara ndevachamisa. Maprovincial assembly ndevachamisa. Amai kupa havana kana one musangano wachiwoyo maorgani emusangano wavanogona kuti vadedza ukagara. Saka havasiri mutungamiri weNDC. Ende vanhu havafanira kukonfuzwa nazvo, nekuti zvinhu zvewanikwa zvinotoitika mukati mechimurenga. Hamunobudi mese pamunofamba, zvakangofanana nevaienda Canaan. Hakana unosvika vese, vamwe ndevakadzokera kumasure, vamwe vakatengesa. Asi
okay, miraidi kukati yemuromo. Baba, ndiweni umzwile ini uchidziva?
Mlaleli, nyamuzwa kuhle. Ngingakhuluma kuye, ngimphendule lami.
So ngicela umphendule.
Right. Okungenza sitsho kanje ukuthi thina namhlanje singabantu esingane silasheke i-direction. Ake sikhumbule maduzane futhi kathesi manje nje bekulodaba lwabo luphoswe emthethwandaba enyuzini, bengilalela inyuzi mina namhlanje uthi imthethwandaba u-10 nge-division ale isapotile umai kupi. Anti kathesi sigaba esikhona nje sokuthi basebesile ukuthi bekule problem vele weyibhiki thina singazange sizwe, esebeyithuthisa namhlanje ngesigaba sokuthi kathesi into esikhona songani kuleliyana into leyana okuthiwa we support this guy and low high and the end of the day ukuthi bonke bebengabe MTC. Khathe sisigaba esikhona ifugode futhi eBhayibhelini lijani. UKristu kwenye indawo makade ekhuluma uJesu ukuthi yena angeke kwenze ukuthi kakhulu idemoni likhuphe elinye idemoni. Wayekhuluma ngento eyodwa efana nayo. So angeke kwenze ukuthi ukhonze inkosi ezimbili ngasikhathi sinye. Uzothanda enye uzondenye. Khathe sisigaba abasenza, they are fighting in one party that is very dead. Ekade singakufuniyo thina. Asifuni ukuzwa ukuthi kuthiwa kule MTC kaba ne MTC kaba. Sifuna ukuzwa iMTC A1 ebambeneyo, eyiparty A1 ekhangelele ukuthi irule this party. Can't any one party azange sizwe ukuthi sina izani ukuthiwa ibusile all these years ukuthiwa i-dividing. Anti yabona ukuthi i-dividing izani right now wakwakhe esigabeni sokuthi manje kuhle kube kuphitheka kwenye ilacosta yaphumelela and then i-G40 yanyamala. Anti yabona ukuthi yangikhona ukuthi njani. So isigaba esikhona yisona esizama ukuthi asifuni kube yi-two things and by doing that they are giving a very good chance kuzanu PF ukuthi wini and that's what is going to happen. Khangelani sibonene madoda, ama-elections are just around the corner and into eyenzakalayo lebengehle ukuthi bayi-rectify ngokuthi basupporte this and basupporte that. And this thing bafanele bahlale phansi bona as a party baku discuss baku solve babe nendlela yokusolve bebe nendlela e right ekini ezakwenza ukuthi base bebuya back lithi thina ama supporters besiphathele something strategy esi straight esizasiza. Right now amfutshela manga ngakhuluma this and that, yes, but when back news bezikhuluma kathi simbidana lithi zona umayi kupe idaba loluphoso emthethwandaba wahlapotwa wakhahlelwa khathana, but i support iye kuba umayi kupe and esikwazi ukuthi nayo ukuthi umayi kupe for all along was the vice president of MTC uMorgan Tsvangirai. Lokhu kukhuluma this and that lokhana lokhu bekumele bakwenze kodwa sihlandaba lakho thina singeni kakhulu nasi ukuthi babuye bena beyizigaqa bezizakithi bengabuya behlukene bazokwehluleka ukuthi basiwine sizavotele zani.
Hayi, ndiweni sikuzwile kahle, siyabonga baba, bekuhle ukubanda kokuhlelo baba.
Ngiyabonga kakhulu baba.
Thank you.
Okay.
No, Nimuzile Mfowethu. He's pretty much talking about how worrying it is to see the divisions within
the party
mm-hmm. which they are basing their hopes to see progressing and hopefully deliver them from what they think is, I don't know what to say. But hey,
the Holy Land.
Wow, it's their take. So maybe, Mike, it's not fair of us to... All right. So, tisatitadzokera kuna mukoma tinashe, Mike. Uri kumboona here kuti une comments akawanda
sei.
Our friends and...
Bengihleki comment eka Onias Vengesa. Mama, give us a signal. You know the whole story behind Mama.
I know this. The Julius Malema exactly. Challenge, right?
And then Colin upinde wathi MDC Alliance ndizo. And then MDC abantu bayayithanda. Nkosi yami.
But
and then Nomaya Kukwanzi, as the youth want a change in Zimbabwe, and we have had enough of fake promises. We want someone new to lead the nation. I don't know, could that be Tinash?
Yeah, well, maybe. That's not for us to rule and judge. We leave the ball in the hands of the players, man, and then we watch how it goes. Kuno kuri kunakidza, kuno kukuneva, kuna mai mfundisi gonese, vari pachirongwa, kuna baba vezvimwe yafadha guri, vari kuona nesu pachirongwa. It's exciting, right? Hanzi na Sandra Mambije. Kola ava zvavari kutaura vanozvitora kupi? And this is what the rapper would have. Honestly, and this is it. And the Taruvinga Richard in UK, Arudog Tima Fonere, and the Sandra and Fonere Zagare, she's in South Africa. Gabrielle, please call me in Johannesburg. Agrippa Shaka Zulu, and the Chamisa Chibaba, Baba, Chemadzi Baba. Who? Okay. It's not me. Ameno amwarugutuo anzi bondo bondo apo nalachamisa panyanga kana nemadongi anenge ave neinternet
singahambi kuti nacho kuti sithathe umlaleli ngespanpan mlaleli unjani baba
hayapira
so baba usungenile kuhlelo namhlanje sixoxa labasakhulayo abamele ababandla atshiyeneyo kuhlelo kwamanje silo mnumzana uHappy Mochidziba yena who is a representative oMDCT ekhokelwa ngumnumzana uNelson Chamisa kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi ongumkhokheli webandla kuthiwa yi-Ideal Zimbabwe lo owazithi yimi umongameli welizwe leZimbabwe omutsha so angazi vele ukuthi ukhona umuntu ofuna ukukhuluma laye first noma ufuna uzikhulumele umbono wakho first.
In this case, I want to see if you are a bonnie. So we are going to be able to get the money. My study party at
Hello, but as a good and some moves.
In a signal yakhe ayi for right.
Ah Matshazi, khanye ngani awuzwakali kahle baba. What says so beke ucingo phansi and then we'll call you back ukuze uzwakale kahle uhlelwa ngithi baba. Matshazi. Hello.
Have lost him right there.
Mm-hmm.
I hope you heard a bit of what he was trying to explain.
Basically, he was touching on, of course, the issue between Mamakope and advocate Nelson Chamisa.
All right.
And then Labantu Vaya should see, you know, I ask who the Zuktua Shushot. Sure, they expect them to be part of one part. As we are good on Zog. So it'll be interesting. Okay, let's first go to Advocate Vondo because I really have this itching question
for Comrade Vondo.
For Comrade Vondo.
Okay, let's have it in a real snap to name Tere Wata Bata Futu Wataga Misa Shoma Shoma.
Comrade Vondo. Murunzana, Gandu Aruti Zukto Ashushokti. Ah, Vacha Misa Gwarudonza, Ukumaima Kupa Arudonza now. How do you guys plan on solving this issue? Is there a way to solve it?
Issue ripon de good those good one is unpf with the old debate on the Panina, I cannot find a problem. Cannot go anima pato maviri. As chokwadi, kuna mapato maviri. But or nongori kori mwejete, notunga mirwa na wacha misa. Iyo yango woka splinda kadongwe, kangodona kachinda kudiviko kukwaka kuna maikupe. Chokwadi jiriponde, chekuti zani iruda wati zite, ndo sani mchona tawano mayono zora ZBC, maikupe wa chipi wanguwa hae kusura wa chita urapae. Muti ndoso waruda wati wano waone saizozo. Asa wana we Zimbabwe, Paris no wache njera. Yes, kune wamu waruko wana zekuti pano kuna ngepaine problem. Nenya ya maikupe, bati nini kwandiri ndakatotarisa maikupe hapana kana kwa wari kuenda kwatova kuparara vashandiswa ende vachangoparara silently ndichangoona zvanyarara zvinongoita 2 weeks or so zvinenge zvapera zvana maikupe izvo nyaya iri kutoripo kuvana veZimbabwe haisi yekuti tifokase kunyaya dzamaikupe asi ndeye kufokasa kumuvengi wedu anova iye ZANU-PF yatinoziva kuti yakatidyira 38 years dzeupenyu yatinoziva kuti yakaba umwe upati yeupenyu hwedu isu vechidiki vezera redu iri tikarega vamunangagwa vachinotungamirira nyika panguva iri kutevera zvinoreva kuti tiri kutonosvika kumaeji yekuti tichipihwa mapension tisina kubata peisi yanguva yedu yekuti titarise muvengi anonziwo the bigger picture nekuti iye arida kuti dhaivheta titarise maikupe enani munhu asina kana zvaanotibatsira nazvo kana kuti titi mungapere muchinzi mucharwisana naye nekuti havana kana council city yavachawana kana npc asi kwati nekuti election muri kuona vava kudedzera kuti July taakutoenda muelection bcause vari kuda kuti tishiko kuti tiri in confusion asi vana vezimbabwe ngavachirega kuva confused vazive kuti mwari arimo mukati menyaya yadii mwari anoziva zvokwatiri kuenda ndosaka vanhu vakawanda vachiunganira vachamisa vanhu vakawanda vachiteerera vachamisa isusu handei neuwandu hwedu handei tinovhotera Advocate Nelson Chamisa zvinhu zvedu zvofamba zvakadii zvakanaka
pasina let's just make one thing clear folks vachidziva I respect you and also ndikuona mamwe macomments ari kubuda pa page redu Studio 7 VOA folks we do not encourage one bad talking people panaba pa platform yedu and secondly bad language pa platform yedu so please people let's speak here and debate especially as youth let's debate in a very very positive manner we can always it's okay to have different opinions about each other as people however we do not encourage one bad talking individuals or two giving bad names lokho asikusekeli thina njengomsakazi so vanzobuti
ndiri kuti nguva yedu ka yakuda kuenda chienda kumapena tine mutereri watatambo bata tichititende kuna Comrade Vondo vachiripo here mutereri
mutereri achiripo hongu
ehe kandaika mazwi maviri matatu munyaya iri panapa imi muri vekwani muri vekwachamisa here kana kuti muri vekwajonas kana kuti muri vekwa kunonzi kwani
Ini ndiri muri Zimbabwe.
akanga alistera baba vakashaya vasangirai asi ndokubva vafirwa achitanda kuna vachamisa.
Alright.
Tinoramba tichitevera tichiti ndine uropa mandi panguva yapera ndinokumbira kufona zvemangwana.
Mangwana tichakutsvagaiamisa
semazimbabweans, real content Zimbabweans, real MDC hatisi kunyeberwa nebhondo iri kuitwa pakuti ZANU-PF vari kuda kuzama kubhongodza vachishandisa Mike Hope neto tine mukomana wekumaraini kwangu ko ini ndiri mugari wekugokwe kwatakaona kwakakanganiswa tairima tichibudirira nekurima donje donje harisisina mari iko zvino izvi zvine zvakaitwa nezanu-PF asi nezvatinoziva zvinoda kuitwa navakamisa donje riya tichadzokera muhome enda kuenda kumabhengi tichinokiwa tichibhadharwa naro. So zvandiri kuda kungoudza vari zvinji vezimbabwe kuti is just confusion iri kuitwa nezanu-PF ichishandisa mapato uye mataro ezimhosva kuvapa mashoko kuita kufanike muMDC mune confusion. Isisi mavoters tinoziva kwatinovhotera MDC Chamisa ndizvo kwete Abednego Bhede namaikute hativazive taivaziva kati ndine urombo kuti maikute maikute Zimbabwe makavaona vakanga vasingadi kana kuteerera kana kunzwisisana napurezident Tsvangirai vasati varwara vanga vaine nharo vakanga vachitova purezident nziyo before isusu vanhu. So isusu zvatisingadi zvedu idhiskodi ravava kuda kunyanya kuita iri rinonzwisa sichi mai ava. So isusu tiri behind Tsvangirai 100%
vamutsvakiwa ndine urombo ndine urombo ndichakubatai musati masvika kwamam zvida kusvika asi zvamataura tazvinzwa ndovimba nevateereri vakateerera vanyatsonzwisisa kwazviri kuenda nako ndoda kuti ndikutendei nekupinda muchirongwa tichakutsvagai zvakare nhamba dzenyu tanadzo tigoramba tichikurukura mune mamwe mazuva. Handiti kamukoma wangu zvakanakai mukoma wangu
Tsvangirai ndizvo.
You see, we're getting to the end of the day, and probably we want to have the two guests to say their last few words before we wrap up and see how it goes. Tangana ni na president. Mukoma Jonas. Aha, sorry, zvinhu zvacho zvaramba zvowanda vanhu varamba vateerera asi I hope manga muchinzwa nyaya dzavari kutaura kuwanda kwadzakaita nekusiyana kwadziri kuita nekunongedzera kwavari kuita zvine zvazvinoreva tiri kukumbira kuti tichienda zvedu kumapeto echirongwa chedu in 1 minute mashoko enyu ekupedzisira mukapedza toendawo kuna Comrade Chidziva toitawo the same thing Mike and we good to go home.
Then sayonara.
All right.
Semutungamiri wenyika mutsva ndiri kukuvana veZimbabwe tiri 15 million hatingasingodzwi navanhu vatatu vanova parents shiri Emmerson Mnangagwa naGeneral Chiwenga vachinyebera kunge Lacoste vachinyebera kunge ZANU-PF vachinyebera kunge hurumende yenyika nekuti kuvana veZimbabwe ndiri mberi kwenyu semunhu ngatiti revolution tiri kuti maelection ari kuitwa ndiye ZANU-PF haasi maelection enyika Mnangagwa anotori nemaresults emaelection muhomwe ngekuti kuvana veZimbabwe kutanga 1 May ngatiite action not election
ngatibvaiemaembasi
eseZimbabwe maelection ngaastopewe tiite revolution ngatibvise ZANU-PF ibve mumwedzi waMay.
Right.
Thank you so much,
Mkoma Jonas for coming through.
Comrade Chidziva, your last nguva ndeyato mhanya mukoma saka tochokupa 30 seconds.
Aiwa ndinotenda ndinongoti kuvana veZimbabwe vese vakateerera. Aiwa ino yanguva yedu inguva yekuti semaZimbabweans tidefine our future, tidefend our future, tisecure our future. Tinozviita chete nekuenda kunorejista kuvhota kana usati waregista uye kunovhota nehuwandu haikonai kuvhiringidzwa nezvinounzwa nemuvengi anogona kunga achiunza zvinhu zvekuti aite kuti paite kunge pane kukonana mukati mebifu. Inizivai chokwadi chamunoziva mukati memoyo wenyu. Toenda kunovhota takasununguka tichizviziva kuti bato ririko rinotungamirwa navachamisa rinova reMDC anai.
Ah, thank you mukoma nguva ndiyacho mhanya ndiyacho mhanya. Vanzo we have 20 seconds so mina ngizabalisa abalaleli balaleli. Siyabonga kakhulu bekuhle kuba lani kuhlelo olivalisayo masibani ngeviki ezayo ngizabe ngikhona nguMike Hobe.
Yeah. Thank you very much to all our listeners. It's been a wonderful day. Hope to see you soon. I'm Evan Stillinger.